Zvirongwa zvakaita sezvizvi zvinongoitwa chete navanhu vanoruzivo rwezvamakombiyuta, vanhu vanenge vaine matandemutande maindaneti aya, zvekare vari vanhu vane mari dzinenge dziri mumabhengi nechekare.
Zvamambowirirana zvene ZANU PF muchipanana mapurazi dzimotikari muchipawo nemari isiri yako yebato retriples. Monzora, rega kubata vanhu kumeso, munozivana nezanu PF iwe. Uri umwe wezanu PF apa iwe, uri kungoda kuvhiringa zvunhu chete, hapana chaunoda. Enda unogara pasi iwe, wadii kuenda kumusha wako unogara urime. Hapana chaunoita iwe, ndapana kana umwe unokuda, gara pasi utonhore kuti zi.
Maswera sei, maswera sei, vashamarari, maswera sei. Ndinoona senge kuti vamunangagwa vakanganwa zvinhu zvavakaita zvisina kunaka. Vakadzinga vanhu kuchipingesau, vanhu vakaenda kuMozambique. Izvozvo zvavakuvateera kuti vauye vavhotere. Vakanganwa kuti vakadzinga vanhu kwaMutoko, vakanganwa kuti vakadzinga vanhu kuChirongwa. Asi izvozvo zvavakuda kuti vanhu vaive vavhotere. Zvinhu zvakaipa sitereki zvokufunga vanhu pamaerekshen, asi maerekshen apasina paya paya. Vanenge vakungonetsa vanhu chete, vachivadzinga, vachikwidza mapuraizi, vachiita zvese zvavanoda. Zvakaipa sitereki zvavanoita vamunangagwa. Zvinombonaka
sei pastudio 7, maswera sei apo. Vamonzora nga vasashamisike nezviri kuitika kubato kwavo. Itori plani yavakatogara varonga yekuti vachapaza MDC kana zvazomira seizvozvizvi. Taimu yekunge vanhu vakuda kunotarisana nemavhotsi, itori zano ravo ravakaronga iro. Vamonzora nga vasashamisike zvavo, tagara takazvitaura kudhara kuti aiwa vamonzora vakapinda basa rekupaza MDC. So tinoti aiwa, nga vasashamisika zvavo, ngavarambe vakabatirira pachinhu chavo. Vakasara nedanga ravo, vakasara nedanga ravo, ngavaite zvavari kuita ikoko, kwete kuda kunyepedzera kushamisika kuita kunge zvinonzi amena meno. Ko vamugwadi mazuva ano manyarara, vamugwadi muda kusvaga kuvhoterwa kandosaka manyarara kutaura chipa studio 7 zvamagara muchiita zviya zviya. Vanhu vekumboera wee, tibatsirei, oroverai mugwadi pasi, kumuroera pasi chaiko chaiko, azive kuti matauriro akai anoti iye kana achiguta nezanu PF ofunga kuti vanhu vese vari kuguta ndiri panzara seizvozvizvi. Pasi newewo, pasi newe, pasi newe, pasi newe kasingaperi mugwadi nezanu PF.
Maswera sei, ko maswera sei pastudio 7. Tiri kukuno kuZimbabwe kwazvimba kunoku. Ndanga ndichidawo kuti hatimure zanu PF roronyeba sereki rinonesa vachinyeberwa nanamunanga wekuti anzi hatidi mhirizhonga. Idhisguise dzega dzegedza mhirizhonga havasi kutombomira, because vanobhirivha kuti bato ravo rinorarama nekuda kwemhirizhonga chisidzira vanhu kurova vanhu. Vanyeberwi nezvavanenge vachitaura pakaungana kuti toda runyaro, toda runyaro. Irwa hava rutedzo runyaro rwacho rwavanenge vachiimba irwogo, zvinopesa nezvavari kuita pagiraundi. Sanyeberwe ba, vanhu vasi vanorarama nekupamba zvinhu zvavanhu nekurwisa vanhu. saka vachinyepera vanhu varikudii kusunga vanhu varikuita mhezhongo vacho kana vasiriwo vari kuvakurudzira ndada kuti bata kumeso zvenhanda apa vachinyepera vanhu
makadii pastudio 7 ini ndeitwa Israeri mudzimbasekwa ndiri kuwadhi 17 kwamusoko nyaya yana Witness Dube yekuenda kwavo kuzanu pf iri kutaurwa naamwanzora iyi vanhu mwanzora ngavasanyepere vanhu tagara tinozviziva kubva pavakaenda kuporadhi vachitoreswa Harvest House vachibva kunana chamisa vachienda kumatare kuti vakanga vachishandiswa nezanu ende nezanu contract yavo yavakanga vakasainira nezanu inofanirwa kupera before election saka ivo vauda kunyepa sekunge zvinhu zvitsva kana kuti zvinhu zvavasiri kuziva zvinhu zvagara zvakapuranwa ndo zvavakarangana nezanu izvozvo kana iyo kupedzisira kwacho vachangopedzisira vaijoina zanu yacho nekuti vanga vari mwana wezanu vachiita zvinhu zvezanu
pastudio 7 pastudio 7 apo makadi nehenyu vashamarari nevateereri ndibaba abhi paLimpopo province nhasi ndiri pashoko rokurumbidza mai Sali Mugabe vanoti kana vaiti kana vakaonawo murume ava kupfotsoka aipinda navo mubhedhroom achivadzora ava vari paava vanoti Axilia nauyu Grace havana dzidziso yakakwana kunyange muvanhu mavanofamba vanonyanya kushandisa hasha maningi handizvo zvinoitwa ndivo vanhu vai pano kutodzoreredza kunyange iko zvinounoderotaura kuti ha baba hamuchadihwi navanhu chiitai step down manje anotoita singwi singwi kuchiri kudo kudya here mani zvinhu zvakazadze nyika ino yese chibvaiwo musiyire vamwe hamuna ruvako vakadzini
ndauyawo nenyaya yangu nyaya yangu iri pane vanhu vari kubva kuna naeu kuna naamerica kuna nacanada kuna naaustralia kuna nauk nedzimwe nyika dzese idzi dzekumadokeredzo nyaya yangu ndeyekuti mamonitors nemaobservers ngavaende uko kumaporipochi kuna nauzumba maramba pfungwe uku mudzi kuna namutoko muzarabani kuna nadande madarwin kuna narushinga uku vanoone vachinomonita vari ikoko tinoona vachivhereveta motokari dzavo mumaguta ngavaende kumaruzevha uko kuna namupuniwa mupini wasvomhoka uko kuzoti avo vana African Union nanasadhaki ngavatumire maobservers akawanda sezvo vari pedyo uye ngavaendewo kumaruzevha ikoko ngavaendewo nokukaka matende vanogara ikoko kuti vanhu vanenge vari ikoko vanenge vachipinzwa fiye nezanu pf vanzwe kudziirwa dini mukanya paseka apo ndopedzisira ndichiti ngaapinde zvake mukomana gwendo guno hazvikoni
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera vateereri tino urombo kuti tanonoka kutangidza chirongwa chedu zvinhu zvedu zvaa zvamboita sokupiringana tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika avo vanoda kuti vatumirwe nhau itai zvokunyora kunhamba iyoyo zvakare kwete kutumira audio Reserve Bank of Zimbabwe yabudisa magwaro ekuti vanoda kutenga nekushandisa mari yepadandemutande inotsigirwa negoridhe kana kuti gold-backed digital tokens vanyorese mabhanga nebhanga iri nderimwe rematanho ari kuramba achiunzwa nehurumende nechinangwa chekudzikamisa dhora remunyika tabata nyanzvi mune zvemabhizimisi muzvinafundo Elliot Masocha kuti vatiudze zvose zvatinofanirwa kuziva pamusoro pechirongwa chebhanga ichi
Reserve Bank of Zimbabwe yabuda nechirongwa chayo chavanotivo gold backed digital tokens saka vaburitsa gwaro rokuti vanhu vanoda madigital tokens acho zvinoreva izvo kuti zvinenge zvaita sokuti magold token asi anenge achingowanikwa chete pamakombiyuta kana kuti pamafoni zvakaita sana EcoCash zviya izvi kana maRTGS aya asi izvo zvichimiririra magold coin
chirongwa ichi chakanaka here uye chinobatsira sei Professor Masocha
chirongwa ichi chakangonaka chete kana kuri kuti chaibata ruzhinji rweZimbabwe no
kuti ruzhinji rwavanhu ndorunoita kuti runobva rwaita irwo kuti ufumi hwenyika hunge huchibudirira. Saka tichiona kuti zvirongo zvakaita sezvizvi zvinongoitwa chete navanhu vano ruzivo rwezvamakombiyuta, vanhu vanenge vaine matandemutande maindanet aya, zvekare vari vanhu vane mari dzinenge dziri mumabhengi nechekare. Saka ndo zvimwe zvinoita kuti zvirongo zvakaita seizvozvizvi hazvina tsokutsanangurwa zvakanaka kuti vanorida gold coin kana kuti iyo digital token iyoyi yakamirira gold coin ngavainde vandotanga vaisa mari yavo mubhanga, vazoisa mari yavo mubhanga yavonekwa kuti yabva nepi, yezenge ichizongobva ikoko ichienda kunotenga magold coin iwaya azonzi zvaazvi matoken. Asi sokuziva kwatinoita isu kuti kwatabva nenyaya dzoufumi hweZimbabwe, kwatabva nenyaya dzemari yomuZimbabwe yezimudhora namagold coin iwaya, iko zvino taakuzoenda kumatokeni anongomadigital token apa matandemutande ausingakwanisi kubata iwe semari.
Zvinganetsa papi?
Zvine dambudziko izvozvo kuti zvinge zvichitambirwa noruzhinji rweZimbabwe, nokuti kwatakabva hakuna kumira zvakanaka kana tsokuzviongorora nomazvo kuti patakabva kumari chaiyo chaiyo yainzi US dollar mumaoko ako ikazonzi a yakuita 1:1 yozonzi yava kueco cash yava kumaRTGS, taingomuona isi kuti kuenda kwainenge ichiita kuita mari isingabatiki mumaoko kutenge ichiruza simba, mari iyo haizofanani neinenge yakabatwa maoko. Gold coin rakabatwa mumaoko nomunhu takawaisi hurumende ichiti rinokwanisa kunge richishandiswa mhiri kwamakungwa kana uchingowana mapepa aro. Ko madigital token iwaya akamirira gold coin achazenge achikwanisavo here kushandiswa mhiri kwamakungwa ikoko, kana kuti pose pose pandingada kuzvishandisa kungava kumaruzevha zvinozoita here kuti ndikwanise kutenga nazvo izvozvizvi zvazvazoita zvamadigital tokens? Mishini yacho kuti inenge iriko kwose kwose kwakapambira mabhizimusi kusvika kumusha kuno ruzhinji rwavanhu, uko ndo patinozoona kuti zvirongwa izvi zvinenge zvinongova zvavanhu vane mari.
Saka Profesa Masocha, chingaitwa apa ndechipi mukunatsidzira chirongwa ichi?
Zvadivo kudzaka kwatiriwei siku zasi zasi uku vokumusha tavona kuti zvinofamba sei, tinoribata here gold coin iroro? Ngaritange radi kutanga rambopambira mukubatwa navanhu nomukushandiswa muzvitoromo, razopambira ipapo ruzenge roida kuzvamadande mutande kana vanhu vava nechivimbo naro gold coin iroro, vava nechivimbo naro ndokuti pamwe vazova nechivimbo nezvapamadande mutande izvozvizvi.
Avo vanga vari nyanzvi mune zvemabhizimisi vachidzidzisa paDefra University muzvinafundo Elliot Masocha vari parunhare kumasvingo neStudio 7. Hatina kukwanisa kunzwa divi rehurumende pamusoro penyaya iyi. Sangano reZimbabwe Election Support Network rinoti rinokurudzira matare kuti anzwe nekukurumidza zvichemo zvinounzwa kwaari pamusoro pezvesarudzo, kuitira kuti Zimbabwe Electoral Commission iwane nguva yekupedzisa basa negadziriro dzesarudzo idzo dzichaitwa mumasvondo mana ari kuuya. Svondorapera, mutevedzeri wasachigare weZimbabwe Electoral Commission vaRodney Simukaikiwa vakati uwandu hwenyaya dzakaendeswa kumatare hwaakukanganisa mashandiro ezek, zvokuti zvinogona kutadzisa zek kuita basa rayo mukati menguva yasara. Sachigaro vezesni vaAndrew Makoni vanoti nyaya dzezvesarudzo dzakaendeswa kumatare dzinofanirwa kunzwikwa nekukurumidza.
Nyaya yavakasukuwere iri kumatare dzimhosva apo vakaenda kudaro repamusoro vachipikisa decision yakaitiwa nehigh court yokuti iwo vasamire musarudzo dziri kutevera musi wa23 August 2023. Pamusana pokuti nyaya ichiri mudare hapana zvezhinji zvatingagona kutaura pamusoro payo kana kukomenda kutaura kuti inyaya inofanira kubudirira here kana kuti inyaya inofanira kuraswa, nokuti takadaro tinenge taenda pamberi pedare ruda kunzwa nyaya iyoyo. Asi chatingagona kutaura chete ndechekuti icho Nyaya dzakaita sedzidzi dzinofanira kutongwa dzichipera nechimbi-chimbi kuitira kuti Zimbabwe Electoral Commission iwane mukana wakanaka wokugadzirira kuprinda mapepa ekuvhotesa, maballot papers. Zvisazoitwa nguva shoma-shoma sarudzo.
Sesangano rine chekuita nezvesarudzo, munotii kumatare vamakoni?
Tinokurudzira matare kuti vange vachiita nyaya idzodzi nenyaya dzevamwewo vari kukwikwidza matare imomo pamusana pezvakaitika kunomination court kumamembers House of Assembly nemamembers wemawards, kungadaro kune matare asati anzwa nyaya idzodzo, kuti nyaya idzodzi dziitwe nenguva yakafarira, kuti tipe mukana wakati kuzek kuti ikwanise kunge ichipedza basa rayo regadziriro dzesarudzo.
Iyi nyaya yavakasukuwere munoivona sei vamakoni?
Kuri chatinogotaurawo panyaya yavakasukuwere, chimwe chete ndechokuti izvo bumiro redu remutemo rinobvumidza kuti mwana wese weZimbabwe anga ane kodzero dzokuti akwanise kuvhota, anga ane kodzero dzokuti akwanisewo kukwikwidza musarudzo. Saka mitemo yemunyika yakaita semaelectoral laws edu inofanira kunge ichivandudzwa kuti inge inoringana neconstitution yedu sections 67 inotipayo marights wawandataura nezvawo.
Mungawedzera kutsanangura here apa vamakoni, munorevei?
Zvichireva izvo kuti munguva inotevera tinotarisirawo kuti electoral laws yedu inge inotarisawo zvakare kuti inge inobvumidza vana veZimbabwe kunyange vari kunze kwenyika kuti vaone mukana wokuti vange vachikwikwidza musarudzo. Hapafanira kunge pane mutemo unoti nokuti wagara kunze kwenyika 18 months, wagara kunze kwenyika 2 years, saka warasa right yako yokuti ukwikwidze musarudzo idzodzo. Kana zvadaro zvinoitawo kuti tiite sekunge vari kunze kwenyika maZimbabweans havanawo chavari kuita, havanawo contribution dzavari kuita munyika yedu yeZimbabwe. Vari kunzwe tinoziva kuti vanotumira mari dzakawanda dziri kunge dzinoita kuti tive nepundutso kuno dziri kuvaka nyika yeZimbabwe. Zvino kana vachitumira mari dzavo vari kunze kwenyika yedu, kurozva kuti vane chido nenyika yedu, zvinova zvinoita kuti vange vane kodzero yekuti vange vachiparticipatawo mune zvirongwa zvinenge zvichiitika munyika inoyi. Ndozvandinogona kungotaura chete izvozvo panyaya iyoyi ichiri kumatare.
Avo vanga vari sachigaro vezesni vaAndrew Makoni vari parunhare kuHarare neStudio 7. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nemutungamiri webato reCCC vaNelson Chamisa vosimbaradza urongwa hwekutsvaga rutsigiro. Ngatinzwei kubva kuna Blessing Zulu weStudio 7.
Kutsvaga rutsigiro kuri kuenderera mberi zvikuru kuvatungamiri vari kutarisirwa kuti ndivo vane mukana wekukunda musarudzo yemutungamiri wenyika musi wa23 Nyamavhuvhu. Vaviri ava mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vebato riri kutonga reZANU-PF uye vari kutungamira bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa. Nhasi vaChamisa vanga vari mudunhu reMatabeleland South vakaita misangano yakawanda kusanganisira kuUmzingwane vasati vaenda kuBite Bridge uko kwange kuine zviuru nezviuru zvevanhu. VaChamisa vapika kuti gore rino havasi kuzoregedza sarudzo dzichibirirwa. Asi veZANU-PF vanoti vanopikisa havadi kukundwa musarudzo, nekudaro ndokusaka vachiramba vachiti dzinenge dzabirirwa zvemhando yepamusoro. VaChamisa vaenderera mberi vachiti
Jesu. yako.
Vamunangagwa vainge vari ku Centenary kumashonaland central uko kwakaunganawo zvuru nezvuru zvevanhu. Vamunangagwa vakakurudzira vanhu kuti vatsvage rutsigiro murunyararo.
Naka iko zvino kune maobservers vanopfuura 70 from 70 countries vari muno munyika vanofunga kuti kuchaita mhere mhere muno munyika, vanofunga kuti kuchaita virus. We the people of Great Zimbabwe, vana vamunhu mutapa, tiri vanhu vorunyararo, tiri vanhu vane tsika, tiri vanhu vakabatana. We are against violence. We want peace. We promote peace.
Asi vanopikisa vanoti nekuti vatsigiri vebato rezanupf vari kupomerwa mhosva dzekuita mhirizhonga havasi kusungwa kana kuendeswa kumatare. Mutungamiri webato rinopikisa reMDC vaDouglas Monzora vaudzawo Studio 7 kuti vave kuda kutanga zvirongwa zvekutsvaga rutsigiro svondo rino.
Vakundiona zvavo vachandiona. Strategy dzinosiyana. Chekutanga ndechekuti tanga takamirira kuti tizive set kana kuti tizive mamiriro evanhu 87 vedu. Saka hatina kukwanisa kuti talonja manifesto yedu. Tiri kuilonja svondo rino riri kuti ratiri kubata iri ratiri kuba ratabata nhasi iri. Tiri kulonja chinangwa chedu ichocho.
Iyo inyaya yataunzirwa naBlessing Zulu weStudio 7. Zvichakadaro, mutungamiri weMDC vaDouglas Monzora vanoti ZANU-PF yakakwezva vamwe vatsigiri vebato ravo reMDC ichivapa mari nekuvatengera dzimba. Umwe wevakabuda mubato ravaMonzora akaenda kuZANU-PF ndivaimbova mutauriri weMDC vaWitness Dube, avo vanoti hachisi chokwadi kuti vanhu ava vakapihwa mari, vachiti ZANU-PF yazviratidza pachena kuti musangano unoziva zvekuita uye unoda kuti vanhu vagare zvakanaka murugare vachibudirira, vachiti ndizvo zvakavakwezva kuenda kuZANU-PF.
Chozikamwa nevakawanda ndechekuti kubvira nekubvira ndanga ndiri nhengo yeMDC kubvira 1999 kusvike nhasi pandakazosiya matambo. Haisi decision kana kuti hachisi chisungo chandangangomuka ndaita. Ndanga ndichivona semunhu anga agara mune zvematongero enyika. Kana une opponent kana kuti munhu wauri kurwisana naye unomutarisa kuti ari kuita sei, ndepapi paungamukunde, ndepapi paanokukunda, uyezve paanokukunda unogona kuti uite sei kuti uzokunda. Saka ZANU-PF weakness yayo yanga iri yeviolence, weakness yayo yanga iri yecorruption, yekubazvi zvepamusorosoro. Weakness yayo yanga iri yekuti vaita zvisiri pamutemo.
VaDube, sei makasarudza ZANU-PF pane mamwe mapato ose ari munyika?
Inini kuZimbabwe, ZANU-PF yaratidza kuti ine chido nevanhu, yaratidza kuti inogona kuzvichinja iyo, nekuti haisisiri ZANU-PF yokurova vanhu, yokumhanyisana nevanhu. Yakutengesa mapolicies, anotengeka mapolicies ezanu nekuti anenge abva kuvanhu. Uyezve ZANU-PF inogona kuti ivandudze nyika, ende tiri kuzviona zviri kuitika. Mbichana mbichana magetsi haachaendi, maroads kakawanda ari kugadzirwa, maprojects akawanda ari kuitika munyika inoyi, haangangoperi zuva rimwe. But unotoona kuti mutungamiriri wenyika vaIdi Mnangagwa varipo vari kutoisa effort kuti zvinhu zviite. But kuma opposition vanhu vakangosarudzwa vanogarira maoko, kana vakubvunzwa kuti ayo avari kutonga iZANU-PF isusu makanzura hapana zvatingaita, votoshayiwa kuti. Saka kana zvakadaro vanhu tinovatuma kuti vaite zvipi? But votoona kuti ingori tsika yanga yavemo muopposition yekuti vanhu kana vanoshandisa mavotes evanhu kuti vapinde. Kana vapinda vakunoshandira mhuri dzavo 5 years dzopera vodzokera. Vamwe vacho vachipinda nechitsotsi takazviona muCCC. CCC ine madouble candidates akanyanyisa strike, iyo iri party new one. Votoona kuti kurwisana kwacho kwanga kusinei nekuti vanhu vari kuda ani, asi yanga iri nyaya yekuti ndiani watingaise agone kuti azogona kuba.
Vamunzora vanoti makapiwa mari vamwe vachitengesa vadzimba kuti mubude muMDC muchienda kuZANU-PF. Ichokwadi here chivadhuve?
Izvi zviri kutaurwa kunzi takapiwa mari. Kunyeba kuda kuti vanhu vasaterere chokwadi hatiri kutaura kuti vatungamiriri veopposition vauraya. Opposition. Opposition haisisisina yatinoti quality leadership kana kuti value. Yainopa chiremera chainopa mutungamiriri wenyika. Pane nyika dzakawanda dzine mabato anotonga kwenguva refu ari kubudirira asana China. Vana China ivavavo Communist Party ndiyo iri kutonga kubvira nekubvira, asi zvinhu zvavo zviri kuvafambira. Saka ndo zvandiri kuona kuti
avo vanga vari vaimbova mutauriri webato rinopikisa reMDC inotungamirwa navaDouglas Monzora vave nhengo yaZANU-PF vaWitness Dube vari parunhare kuHarare neStudio 7. Vanoona nezvokubudiswa kwemashoko muZANU-PF vaKristo Mutsvangwa vanoramba kuti bato ravo rinobhadhara vanhu kuti vauye kwariri. Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. Munews rinoti motikari dzakambomiswa kushandisa mugwagwa weN1 pakati peJohannesburg neBidebridge zvichitevera tsaona yakatika nezuro svondo panzvimbo iri 25 miles kubva kuMessina. Mapurisa anoti pakafa munhu mumwe chete. MuNewsday makare mutungamiri webato reCCC Vanessa Chamisa vakaudza vatsigiri vavo nezuro kuti vakavhara pese panogona kushandiswa kubira sarudzo regore rino, zvekuti bato reZANU-PF harina mukana wekubira sarudzo mwedzi unouya. Zimbabwe National Road Administration County Zinara inoti yamisa basa vashandi vayo vapfumbamwe vanoshandira pamatollgate, ichiti mushure mekutarisisa mabhuku ayo Zinara yakaona kuti pane zvisina kufanira zvakaitwa nevashandi ava. Muchikamu chino totarisa zvekuita muAmerica. Moto uri kubvira zvikuru uye uchipararira wamanikidza vagari venzvimbo yeClickitat mudunhu reAmerica reWashington kuti vatize misha yavo. Muzuva rimwe chete moto uyu wakapisa maeka anoita zvikuru makumi matatu mumaawa gumi nemana. Pari zvino moto uyu unonzi waparadza zvivakwa munzvimbo iyi, zvino wava kusvika padyo nedzimba dzinogara vanhu pamwe nemapurazi, zvirimwa nezvipfuwo. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Reserve Bank of Zimbabwe inoti yabuda nechirongwa chayo chinonzi Gold-Backed Digital Tokens. Sangano reZimbabwe Election Support Network rinokurudzira matare kuti akurumidze kunzwa zvichimo zvinounzwa kwariri pamusoro pezvesarudzo, sezvo sarudzo yava padyo. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande, ndichikusiyai muna Chris Gande nenhau dzeIsindebele.